Amai Judith Chikwari avo vanorarama nekutenga nekutengesa mbacha vanoti vave kufana nzara mudzimba sezvo vasiri kutengesa kuti vawane zvekudya.
O chaizvo chirwere ichi hati tiri kufane nzara hatisisina chinhu. Kukumbira chiendo kusisina waunoti gogogoi vana vafane nzara. Zvinhu zvacho zvinopererana mwana anenge achingoti mama.
Amai Chikwari vanoti vamunangagwa vangadai varerutsa nguva dzekuvhura kuti vatengese zvinogona kupa kuti vatenge zvekudya.
Lockdown iyi vakadai vambotivhurirawo tomboshanda zvedu tichisvika kana na2 isusu fuve hand to mouth tikasvikaona 2 tovhara toenda kumba.
Izvi zvatsigirwa navatavengwa kamuchokoto vekukadoma avo vasingaone vanorarama nekupema vanoti rwendo runo Mwari avaseka sezvo vari kutadza kuwana ruyamuro kunyange kubva kubazi resocial welfare.
Kwaivo Mwari vedenga havatitarisiwo kana kuti dei vachingotitora hedu ivo Mwari senekuda kwavo pane kuti tichirarama upenyu hwekufa zvakaomarara. Kufa zvinorwadza zvakadai zvinoisa hatina chatakapiwa this phase and we are going into the second phase. We are not going to be given anything. How then are we going to survive? Apa Mwari vatiririmira kana vari ivo vatiseka.
Asi sachigaro weboka revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu reMashonaland West vaWinston Mutapa vanoti vatambira kuwedzerwa kwemazuva nemufaro sezvo upenyu hwevadzidzisi nevadzidzi hwanga huri parimananzombe dai vadzokera kuzvikoro pari zvino.
Tevarairidzi kunyanya takatarisa zvedu isusu sebato redu re PTUZ tiri kuti safety first. Varairidzi vanofanira kuva safe, vana vechikoro vacho vanofanira kuva safe.
Vamutapa vanoti hurumende inofanirwa kutora nguva yawedzerwa kuvharwa kwenyika kugadzirira vadzidzisi kuti vawane zvipfeko nemishonga yekuderedza utachiona hwecoronavirus kana vave kudzokera kumabasa.
Tiri kuti kana vanozovhura zvikoro ipapo maticha anodawo maPPEs kuzvidzivirira kuchirwere ichi. Vana vatinodzidzisa vanodawo masks kuvadzivirira kuchirwere checovid. Saka tiri kuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvaitwa zvinoda kuti zvigadziriswe. Tinodawo futi risk allowance sevarairidzi.
Munyori mukuru muboka guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of State Union kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vafara nedano ratorwa navamunangagwa sezvo upenyu hwevanhu hwakakosha kudarika upfumi vachiti kana munhu afa hapasisina zvekuita.
Saka ndizvozvo chaizvo tinozvisapota. President, I think anga apa nguva yakaoma. Tichitarisa zvese tatapikati masaidzi ese ufumi tinogona kuzouvaka mangwana. Zvatinasingakwanisi kuzokwanisa kunhonga-nhonga upenyu kana munhu ashaya hatigoni kumutsa vaka vanenge vakafa.
Asi vamwe vanoti havasi kufara nemari inoita madhora $200 ari kupiwa pamunhu kuti vanhu vabatsirikane nebazi rezvemagariro evanhu panguva iyo nyika inenge yakavharwa vachiti ishoma zvikuru.
Hatisi kuwirirana $200 iri kupiwa neministry of health, neminister of social welfare. Tirikutarisira kuti mari yakacharwa minimum wage 2.5. Hurumende yaifanira kutoseta kuti mafamilies, mahousehold ndipo pavanofanira kuvatsira nezvazvo. Saka hatisi kuwirirana nazvo izvozvo.
Mumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vanoti pamusoro pekuwedzera mazuva ekuvhara nyika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuona kuti motokari dzose dzinotakura zvinhu kunze kwenyika dzichipfuura nemuno munyika dzimbomira uye kuti vashandi vakaita sana mukoti nemapurisa vanoshanda vachisangana nevanhu vangangodaro vaine chirwere checoronavirus havafanirwe kushanda vachibva kumba asi kuti vatsvagirwe nzvimbo dzekugara.
kune matrakas arikupinda muno munyika and so forth. Ndokumbira kuti president ngavasunge iye zvinezvi kuti even matrakas arikupinda ngavambomira. Kana vashandi varikushanda vehurumende ngavasodzokere kumba, ngavawanirwe pekugara. Hatingatendere kuti vashandi vehurumende vari muzvipatara mapurisa vadzokere kudzimba. Vanofanga vachigara panzvimbo ipapo kusvika lockdown yapera. Zvinoneta ndezvekuti ukashanda nevanhu vane utachiona kana vasina vari paquarantine unogona kuendere kuti kuchitransfer kune vamwe vanhu vari.
Vamunangagwa vakawedzera mazuva nyika yakavharwa kusvika musi wa3 Chivabvu nekuda kwekuti nyika isati yazadzisa zvinokurudzirwa nebazi rezveutano muUnited Nations reWorld Health Organization kana kuti WHO kuti nyika ivhurwe, vachiti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.